Mukhuhlane.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Zimbabwe, welcome to Live Talk. We are coming to you from Studio 7 at the Voice of America in Washington. It's a Friday, March the 19th, 2021. I am Thungameli Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is broadcasting from my home in Washington, D.C. due to COVID-19 or the coronavirus pandemic.
And tonight, we are continuing the conversation around vaccinations for COVID-19. But first, let's look at the daily infection figures. Yesterday, we had 59 people testing positive for COVID-19, and also we had one death. So far, we have 1,509 people dead from COVID-19 since March last year. And also, we have 36,611 people who have tested for COVID-19 so far.
Yes, and Thungameli, not sparing also the death rate here in the USA where we're broadcasting from. We've seen that over 500,000 people have perished due to COVID-19, and we've seen the President Biden has actually come up with a 100-day plan in which he says he hopes that the COVID-19 vaccine will be available to about 100,000,000 people within the United States. So he has gone out and tried to have clinics, even in departmental stores, in pharmacies, to make sure that people do get access to the COVID-19 vaccine. But Zimbabwe has started its second phase. We saw in the first phase healthcare workers getting vaccinated. We saw doctors getting vaccinated. And the Vice President, Constantino Chiwenga, being the first one to get the jab. But low turnout has actually marred the excitement that I think the government had when they started the program in Tunga.
Yebo mavu kunjalo abanengi lizakhumbula ukuthi iZimbabwe njengamazwe omhlaba amanengi iqale ukuhlaba abezempila kahle intatheli izindaba labanye abahamba phambili izisebenzi ezihamba phambili iqale ukubahlaba kumaviki amane edluleyo kodwa balutshana abaza phambili abafuna ukuhlatshwa sikhuluma nje izolo kuhlatshwe abantu abangu 395 kuphela elizweni lonke jikelele njalo so far from uhlelo lolu luqalisa last year sokuhlatshwe abantu abangu 40,002 ingcwethi kwezempila kahle zithi hayi lincane kakhulu lelo nani ngoba ukuze iZimbabwe ifike kuzinga lokuhlaba abantu abangu 10,000,000 okuyigoal ethi esiyifakile bathi hayi kukhanya kuzahlupha nxa ngelanga kuyabe kuhlatshwa nje abantu abambala 300-400 balutshana kakhulu mafu.
Aiwa kunewo vachangobva kupinda muchirongwa tinokutambirai musi wechishanu kudai March 19, 2021 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC pamusoro pedenda reCOVID-19. I want to kuti nasi sechishanu kudai tiri kutarisa isu second phase yenhomba yekubayiwa yeCOVID-19 munyika yatanga iyo vhiki rino uyezve tichange tiri kutaura nevamwewo vakabayiwa pafirst phase tinoona kuti vakatanga kubayiwa pafirst phase apa pavaccine iri kubva kuchina yeSinopharm iyo China yakapa Zimbabwe 200,000 doses dzekutanga panga paina ivo vaConstantino Chiwenga vanova ivo mutevedzeri womutungamiri wenyika nemutevedzeri wavo mubazi rezveutano vamangwiro tichiona zvakare vana chiremba vana mukoti nevatori venhau saka nhasi taita rombo rakanaka tine mumwe mutori wenhau ari pano akawanikwa iye ari pane avo vakawanikwa ivo vachitora nhomba yekutanga yeSinopharm vaccine regai tiende kwavari tinzwe kuti handiani uye zvekuti zvakafamba sei vari kunzwa sei pari zvino.
ongo mavi yebo mavu kunjalo silenta telezinda sindaba lapha uPhyllis Kacheri Phyllis wakadi yako
ndinofara makadiwo imimi
aiwa tinofara hedu ko kurisei kuHarare ndimika makabaiwa nombai
icho kwadi takabaiwa nomba ndato nemasondo ndibunga rinora ndakuda kuti unopinda rechitatu ndikutobaiwa nomba yechipiri yekupedzisira muswemande ndopandiri kutondobaiwa yekupedzisira
esaka muri kunzwa sei hamuna here kuita ma after effects
handina kuanzwa hapana chandakanzwa nokuti ndaitotarisira kuti nezvatanga tichimbonzwa zvisirizvo ndaitarisira kuti pamwe ndichanzwawo maside effects kana chii asi inini handina kuanzwa pari zvino ndinoti handisati ndaanzwa pamwe ndichazoanzwa pasecond jebhapa asi kubva pese apa hapana chandati ndanzwa
vakawanda vari kuchema-chema zvekuchina izvi zvinoshoresa ko imimi chii chakakupai chivindi chekuti step forward mubayo
inini ndakaona sekunge vazhinji vakareva muri kutaura ava havana kunyatsoverenga kana kuti havana ruzivo rwakanyanya nenhomba iyi yakabva kuchina iyi nekuda kwekutiwo vanhu vazhinji vanoda kungoshora zvavasinganzwisise and makatarisa pavanonzwa information yavo vanenge vachinzwa nhau dzenhema fake news and vanobva vazviteerera izvozvo havazodi kana kuzonzwa zvechokwadi nekuti dzimwe nguva masosi avo anovaudza anenge ari arinokurudzira izvozvo zvenhema saka vazhinji vakatobatwa nenhema idzodzo and zvabva zvanyanyonyangara pakuti hapana vakanyanya vakazobuda nechokwadi vachiti the correct thing ndezvizvi saka vazhinji vaingoteerera nhema dzavainzwa pasocial media ndo dzakabva dzavabata ndo chikonzero chandinofunga kuti vazhinji sei vachishora
tinotenda Phyllis ramba uri parunhare hako Phyllis Kacheri ndatelezindava usehlatyiwe ijekiseni yakuqala uthi usemelele nje ukuthi ehlatywe esibili uPhyllis njengentathelizindaba ezinengi yibo abaqale ukuhlatywa la bezempilakahle ku-first phase ngoba kuthiwa baqhuba umsebenzi oqakathekileyo njalo sibone umsekeli kamongameli ongu minister njalo wezempilakahle ubaba uConstantino Chiwenga nguye oqale ukuhlaba lijekiseni kumaviki amane edluleyo njalo izolo lapho kuqale khona uphase 2 uhlatyiwe njalo ijekiseni yesi-2 ngoba umuntu kumele ahlatywe kabili ukuze avikeleke ngokugcweleyo kulo mkhuhlane izolo abaqala ukuhlatywa bagoqela ababalisi ama-teachers ama-lecturers abasebenza ezikolo abathengisa igwayi esingathi ngama-tobacco merchants abasebenza emahoteleni asebekhulile labafundisi kodwa udubo olukhona ngolokuthi abantu abaningi balokhu bengahlatshwa sike sakhuluma labanye abafundisi bathi hayi sisamelele ukuthi uMnangagwa ngokwakhe umongameli uMnangagwa ahlatshe ngoba luthe luqala uhlelo kazange aye phambili uChiwenga nguye ahlatshwayo wasethembisa ukuthi hayi uzahlatshwa kanye le khabhinethi yakhe yonke kodwa lalamhlanje balokhu bengakahlatshwa kungakho abantu abaningi baya kusola lokhu mafu
ndafara ndichinzwa sister Phyllis Kacheri vanovaivo mutori wenhau vachitaura pamusoro pezviri kuitika kwavari asi mubvunzo wangu wanga uri wekuti saka mushure mekunge vatorwa nhomba yavo iyi vakadzokera here kunzvimbo dzavanoshanda vachinonyora vatingati zvakaitika kwavari kuitira kuti seivo vataura kuti vazhinji pari zvino vari kutora nhau kubva kuyatingati social media asi ivo sevatori venhau vari kunyora here maexperience avo avanawo pari zvino
kadzokera ndakanyora ndindaka ndina kunyora chete takatoita pane program yatakaita ne television network yedu ZTN ndaitoveo mu discussion imomo tichitaura nezvenhau yekubayiwa nhomba kukosha kwekubayiwa nhomba iye COVID-19 saka ndingati isu sevatori venhau tiri kuedza zvakanyanya ndinoona handisirini ndoga kunyange nepama social media unonzwawo nevamwe vangu vatapi venhau vachinyorawo maexperiences avo uye vachikurudzira kuti vanhu vaende kunobayiwa nhomba
Saka pa manenge manyora pakachere munombowanawo here feedback from the public kana vaverenga zvamanyora munombowanawo here feedback munyatsopinda debate nevanhu muchivataurirawo kuti vanzwisise
hongu after yoye pa ZTN yatakaita vakawanda vakandibata takatotaurirana vamwe vachitibvunza kuti hapana chamuri kunzwa here vachiniko iko kutyaka kutyaka yekai vachitaurawo mukatyiro kavo nezvaivashungurudza ini ndakavataurirawo zvandiri kunzwa nemaonero angu zvokuti vamwe vacho vaitove vanhu vaifanira kunge vakatobayiwa vaive pagrupu revaive mafrontline workers vaivaya vakatozoenda kunobayiwa vakatozondichairo vachiti waita hako tandobayiwa tangati chingotya vazhinji vanongoenda kangungotya kakuzeza chete nekushaya kweinformation yakakwana asi vanotoda kundobayiwa
And how about your family? Are they also willing to step forward?
My mother is actually bothering me and I'm actually busy planning kuti vaendewo vandobayiwa. My mother is 75 years old. Vari kuti kuri kubayiwa kwacho ndekupi? Vari kutodawo kuenda kundobayiwa.
Mm-hmm.
Vari kutodawo kundobayiwa but kungoti mabasa avo iwo haazonyanyo atendera kuti vagone kupinda muzvirongwa zviri kurongwa izvi zvehurumende.
Mm-hmm. Thank you very Kachera and please do stay on the line. Abasanda kusithuma siku live talk. Singumsakazo we studio 7 njalo lamhlanje sikhuluma ngohlelo lokuhlantshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus. Mavita mbotaura kuti chirongwa chakatanga nezuro ichi phase 2 kuri kubayiwa varairidzi vezvikoro nemacolleges kuri kubayiwa vanotengesa fodya vatingati matobacco merchants kuri kubayiwa the elderly vanhu vanoshanda mumahotera uyezve nevemasvondo kana kuti machechi saka ndambotaura namufundisi Tandeko Zintimukandla tisati tapinda pachirongwa saka ndangachivabvunza kuti vachabayiwa here kana kuti vabayiwa here sezvo chirongwa ichi chatotanga saka ngatinzwei zvavataura So kulenyanga abantu besatshwa ikakhulu abezempila kahle kodwa amanani aloke ephansi njengoba sokuhlatshwa lina abafundisi ababalisi labanye ubona kusiba lobubelo na
indaba yokuhlatshwa kwabantu le ivele ingathi iyakhathaza uduwe ukuthi yena uhulumende logatsha lwezenhlalakahle kaba zani baziniga isikhathi ukuthi basakaze bafundise abantu ukuthi kungani kumele bahlatshwe yona le ijekiseni sign of farm ekhanya abantu bengayithembi kangako ngokuthi ivela kwele China. I-China kuleli lizwe kayisilo lizwe elikhangelele kuhle kakhulu ngabantu abaningi ngaphandle kweziphatha amandla zikahulumente ngoba kukhona abakuzuza khona ngoba bagula abanye bakhona bagijimela kona ukuthi bayelashwa khonale kodwa oluningi lolu lungadolo nzima ngayona le i-vaccine e-Sinopharm ngobana kakucaci kahle ukuthi iyalungiswa njani iyaphasiswa ngaphi izitatamende zabo-World Health Organization zokuthi i-vaccine sibili hhayi kungathi kuyasilela njalo kanti ungakhohlwa ukuthi sikhuluma njani namhlanje nje iningi lizophatha amandla zikahulumente azikahlatshwa leyo jekiseni sokuze kuthiwa sekubuye eyinye abasebeze bephinda ihlandla lesibili yiso izinto ezitholisa abantu ukuthi kathi zona izikhulu labakhokheli labaphathi belizwe leli badoniswa yini ukuthi bayehlatshwa njengekhabhinethi kamongameli layo umongameli yini beyingahlatshwa
saka ndimfundisi Thandeko Zintimkandla hanzini nanisati ndabayiwa uyezve vanhu vakawanda vari kuchema-chema nenhomba yeSinopharm yekuChina iyi havana vimbo nayo plus vari kuti sei mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachavo ivo mbune vasati vabayiwa
aiwa ndanzwa ende vanga vari kunyatsotaura vaine shungu yekuti tinyatsonzwa kuti vari kuti chii panyaya iyoyi asi takaona sekutaura kwatamboita tichitanga mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga takavaona vari ivo vakatanga kuenda kunobayiwa asi sekutaura kwavaita mufundisi vari kuti tida kuziva kuti ko ivo mutungamiri vachabayiwa riini nekuti takaona panguva iyoyo mavhiki maviri apfuura vakataura ivo kuti mumavhiki maviri anotevera vachange vachibayiwa tikataura zvakare namai Monica Mutsvangwa vakataura ivo kuti dzimwe nhengo kana kuti mamwe makurukota ehurumende vachange vachibayiwa mumavhiki iwayo ari kutevera saka tange takatarisa kuti zvichafamba sei sekutaura kwaita vamufundisi nekuti ndivo pari zvino vakatarisirwa kuti vafundisi navana vadzidzisi nevamwewo vachienda kunobayiwa tanga takamirira kuti tinzwe kuna varobson chere vanomirira ivo vadzidzisi asi pari zvino nhare dzavo dziri kutinetsei saka regai tidzokere zvakare kune mutori wedu wenhau tisitirisi vari pano nesu kachere timbonzwa kuti zvimwe zviri kutaurwa nevanhu zviri kunyanyovadzora kumashure kuti vasabayiwa nhomba iyi zvii zvingagadziriswe sei zvakare nehurumende
kana kuti Phyllis enderera hako mberi
mazviita henyu ini ndinofunga kuti zvibatsire vasi kunyatsozwisisa vasina information yakakwana zvingabatsire kuti zviite ndezvekuti hurumende nemapartners ayo vanyatsokunya chaizvoizvo kudzidzisa nekuti chisipo chete apa idzidziso ruzivo ndoo chete rwakashota nekuti vanhu dai vanga vaine ruzivo rwakakwana kuti vachabatsirikana sei nekudzivirirwa naiyo Sinopharm iyoyi yatakabayiwa iyi kana any other nhomba yavangangobayiwa vanhu vanotozoona kuti zviri nani kubayiwa pane kugara usina ndezvipi zviri nani handi vanoti kurembera kuri nani pane kudonha kana vakatombobayiwa kana dai akanzi ine 50% ndinototi zvitori nani saka ndirofunga kuti hurumende nemapartners ayo vanofanira kukunya zvakanyanya voita rudzidziso vanhu vobatsirana zvakanyanya kuti vanhu vanzwisise vave neruzivo vaite madecisions vachinyatsoziva kuti hoo izvi zvakamira zvakadai pane iye zvino izvi zvino vanhu vari kungoita kutsvanzvadzira murima vachingoti zvavanenge vaudzana ivo vasingazive vanongova mapofu maviri ari kutungamirirana iri bofu harionira harionera kuti mumwe uya ndikutungamirire saka pakauya chiedza ndinoona sekunge zvinhu zvinotochinja
Thank you, Phyllis, and please do stay on the line as we bring in a member of parliament for Southerton va Peter Moyo. Honorable tinoku gamuchirai muchirongo.
Atisu vanzwa honorable manje.
Honorable muri kutinzwa?
Zvai.
Okay, takukunzaiwo. Saka kuriswe kuHarare vari kubayiwa here vanhu?
Hai vanhu vanobayiwa vashoma vazhinji havasati vada kutora asi vashoma ndivo vari kuenda vachibayiwa.
Kuimimi makabayiwa here semutungamiri wevanhu because takaona vamwe vachibayiwa members of parliament.
Vamwe vakabayiwa vamwe hatisati kusanganisira neni handisati ndabayiwa asi vamwe havo vakada vakabayiwa.
In Ndebele they say hambela muva ivanja izinja. Literal translation hanzi inofambira kumashure inobatwa neibwa. Ko makamirirei honorable?
Chazvinoita ndechokuti isusu tiri vanhu vachiri pavirtual meetings. So kuti uende kuparlamenti nemazuva ano hatiendi. Endewo also chazviri kunetsa ndechokuti izvo iyi mishonga iyi inobva kuchina iyi vanhu vazhinji vanoruzivo nazvo ndo vari kutanga kuti aiwa haina kunaka mishonga iyi, pane yakanaka pane yakashata. Saka izvi zvinoita kuti iko vanhu vadzokere kumashure kudai nyange nesuwo tiri vatungamiriri kudai tisati taitora kune zvichautanga wangoongorora kuti iko zvinoita here kuti nditore vana vangu vasati vatora. Ini ndikazvipii ndikazvigadzirira ko vana vangu.
Avanye vati umongameli Mnangagwa ngave uhamba phambili laye ngabe uyahlatshwa. Yebo sibone umsekeli wakhe uBabu Chiwenga ehlatshwa 4 weeks ago izolo uthethe esibili. Njalo sibone kuqala uphase 2 okuhlatshwa khona ababalisi, abafundisi, abantu asebekhulile labanye. Kodwa umbuzo kulombuzo oqhubeka siuzwa ebantwini othi kungani uBabu Mnangagwa engahlatshwa yena ukuze aphe abantu isibindi, ungathini ngalokho?
Yiko esikutshoyo ukuthi khona liyabona ukuthi khona into ehluphayo ukuthi khona abantu kabanalwazi kakhulu ukuthi khona vele into leyo isebenzani. Njengoba besitsho ukuthi khona eyinye yangkhona imithi i-righti enye kayikho right. Yena umnumzana wangkhona umongameli kungani engahambi phambili ntingo Ramaphosa uye ofuze akali asinike izibindi lowo? Yebo uhambile kuyambona kodwa uhlatshwa wona engizawuhlatshwa yini? Yimbuzo yayilabantu lathi silayo imbuzo yona leyo ukuthi khona siyabe sifuna ukuthi sibone iphepha lonelo ngoba isikuruku esiselizweni siyaziwa ungahamba phambili ufe akula maqiniso lokho.
Siyabonga honorable qhubeka ubambile. Mav, I know you can't I know the honorable MP cannot hear you, but iwewe uri kuvanzwa une mvunzo here ndozovataurira zvavabvunza.
Ndaita kuziva kuti ivo sevamiriri vemuparamende vakapiwa dzidziso here kuti nhomba iyi inofamba sei uyezve kuti pane maside effects here inobatsira sei kuitira kuti vazokwanisawo kuenda kunotsananguroo vamwe vanhu vari kumaconstituency avakamirira.
MP hanzi imimi sevatungamiri vevanhu semaMP pane dzidziso yamakapuwawo here kuti munge muchipinda muvanhu muchivataurawo kuti aiwa nhomba iyi ine maside effects here kana kuti haina kana kuti kugadzirwa kwayo yakagadzirwa sei? Pane dzidziso yamakambowana here?
Isu sevatungamiriri vevanhu hakuna wakambodzidzisiwa nacho chinhu ichi kuti choshanda sei uye kana uchichitora urikutora chii chinoshandei hachina maside effects here kana kuti chii? Hapana wakadzidziswa. Urikungonzi huya ubayiwe zvakafanana nokungonzi hende tinotuhwina. Paunotuhwina kwacho ikokoko kune mwe ziva. Ano ziva nezve jamu racho ye. Tangune haka mira chati tuine imu. Saka chini chaka oma. Iso atina chato ziva nezve aso. Kutu upine mwa nishuwa ditorai. Iosa nato motora nukuta una ziva nazo. Kwa uno pinja sei mwa nishuwa uzwa ditorai chini chaosna ziva nazo. Uno tala mwa usupi.
Akula mfundiso enzakalayo la kuma radio la kuma television lapha moyo
kina njengenkokheli asikazi sikubone siyaphonguzwa besithi kona kabhali liyothatha asazi ukuthi sithatha into leyo ifakwe emlonyweni kumbe ifakwe enyaweni njalo incedani ilama side effects akhona iwapi kuphe ukuthi wathathani ezalukazi Awa kukileyo chachani. Sisa wazi tina uti kona vele kusebenza. So, ukuthi kona ungele vantini nuba chelu uti kona. Hambani liyo chacho. Wee na waga chacho. Chalo uti kona uwa fundise. Nga umutu za fundise. Habani. Ufundise. Ufundise. Into yazi. Tina sise mnyami. So, ansoze mfundise. Habani luto.
Please do stay on the line MP Mavianzi dambo dziko riripo apa hombe ndere kudzidziso vanhu anzi havakudzidziso
antiti vataura ivo kuti vari kuita ma virtual meeting emparliament vazvisimudza here izvi kuparliament
MP hanzi mambo taura nenyaya ma virtual meetings ari ku muri kuita ku parliament hanzi makambo kurukurawo nezvazvo here nyaya dzidzo iyi
yakataurwa pa virtual ipapa kuti ko komadi kuti ko muchidzidzise chinhu ichi kuti chinofamba sei saka vakati ai tichakuudzai chero una chiremba wako achikurapa Anita waziso, unga wa msoro, unga wa mazino. Ano kuhuza, wati mshoro, yuno shanda uchitai, uchasunza, chikati. Asi, achitoro, eno munu ne BP, autoro, eno munu ne BP, autoro, eno munu ne sakadai. Izo, achisisiri, maya, no mshoro, uya, atina, chakakati, diswa, asimi mpunza, uwa, yotaka ufunza, uti. Tidziso ndeipi yamuri kupa mhinduro yavo vakati tichakudzidzai zvino takangomirira vo nesuwo kuti tidzidzisa kanzi kuti todzidziswa riini
Please do stay on the line MP Marv maybe let's bring in our other guest Phyllis Kachere Phyllis wanzwa eva moyo apo vachitaura hanzi nyaya dzidziso iri kunetsa iyi. Hallo Phyllis.
Hallo, mazita yenyu. Ndavanzwa MP vachitaura but ndanzwa moyo wangu uchienda kumashure nekuti ndiri kufunga kuti iwo semutungamiri vari kumirira kuda kuzodzidziswa. Ko iwo ndezvipi zvavaita kuti vatsvagewo rudzidziso urwu. Ndaifunga kuti iwe semutungamiri vanobudawo vachitsvaga inini ndichada kukutaurirai kuti pandakaenda kundobayiwa ndakasimbiswa ndichiona hutekwa-tekwa hwaana chiremba vekuparire nyatwa neutungamiri neukuru hwavo hwese vachibuda vachiti tabayiwa tabayiwa vese vakabayiwa vese zvekuti ini ndakabva ndaona kuti ava vane ruzivo rwesainzi ava kana vabayiwa kana kunyangari kunzi zvinouraya regai ndingofa nevane ruzivo pamwe chete nevane ruzivo zvinovava MP vari kungomirira kuti hatina kumbodzidzwa ichokwadi sekutaura kwandaita kuti zvanga zvichida kuti hurumende nevanhu vainobatsirana navo vatobuda chaizvo vasimbe kuitira kubatsira vakaita sana MP ava vari kumirira kuti vadzidziswe asi ndaikunga kutiwo ivowo semutungamiri vaizotsvagawo rubatsiro kana ruzivo mbichana pane kungoshora kungoti aiwa aiwa asi utekwa tekwa hwana chiremba huchibayiwa ivowo ngoti kwete
rega timbovabvunza MP ipapo vamoyo tine mumwe munyarikani wedu apa anova mutori wenhau Phyllis Kachere iye ari kuti akabayiwa some 3 weeks ago saka akutomirira kubayiwa kechipiri Saka ariku chema chema hii hanzi imimi semu tungamiri wevanu dai mochi famba huku mberuko mochi tswaga uruzi o mochi batira nao nevanu
ahunzo waki waka naka chose uruzi iwo wa chinga vuza chinga rufuza kunani kunzeko kufuza mparamenti mduwa ndomu na minister we health umwe muno unga nufuza yani ini nga ita research yoku nufuza pese na udokta wangu maera wane chinu sisiri asiri hile aliku ndipa chinufuza aliku tipa wacho kutichinu cha uliku tipa iti chini cha uli ila kutichinu shanda sii chiko kwanisa uliku cha uli lalama imi nika kutikana ndino tora iya wakabai wapangu waka kutikana ni mtile saka uzu chikamuitila asi imi niso mchunga miriri wevani wangu walimu constituency muno adina uziwo nazo takamiri la minduro ya chaka funza ya chaka zichafiwa kana njofuna hii program ilikuwe ndele la mbeli kama kazo nzisi samo kutafa mwetisha tora u acha tora tora niza wangu mkonsiyosu kitintika hei toisa pa Facebook ishisha ura kutisusa kadai toisa pa Twitter toisa pa WhatsApp wangu mkonsiyosu wangu torai chini ishisha kanaka chino shakadai 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 asiko sino ndoza nyalewa siya kutiko kwa ningano tuwina ujamura disi kajiri kutiline mwena ereka kutiline matopo padono ila do ila fafu
Rambai mwariparu nare wa moyo ko wa gusika na irene minturo Phyllis
wanota urawaye unonzwa wachiti unogo na kukwekwereta dungi kuenda onaro kuno nwa mvura rikasvika kana risingadi kunwa harini ndaifunga kuti vano vanga zvingatore chinhu chavari kuda kubayiwa iwo kana dai vanga vaine rudo nazvo vaine chivimbo chekuti zvinovabatsira vangatadza kubvunza kana chiremba wavo kana zvakazara pane information yakazara mwangu zvino kana vaiwa vakamirira regai tigonzwa kuti zvatiri kunyorawo izvi havasi kuzvinzwa zvekutsanangura kuti zvinofamba sei havana kumbozoverengawo kana kumbozvinzwa tombovasiyiwo vakadaro tongoti vachabatsirikana pamberi apo nekuti zvinotorawo nguva yakati rebeiwo kunzwisisa saka ndinovimba hangu kuti MP pamberi ipapapa vanenge vabata vazvibata vachandobayiwa nhomba iyi
Thank you there, Phyllis. Please do stay on the line. Dimbo Wunza, mume wangu, marvelous. Tokota, MP Masi Kangelo Uti, umela abantaba nengi, sibone kukulunya uti, uphase 2, uqale izolo sokuhlatshwa abafundisi kuhlatshwa ababalisi nxa sikhangela ikakhulu ababalisi banenge ababalisi njalo isikolo ziyavulwa ngemande mhla ka 22 singabona yini inani labantu abahlatshwayo lisiya phezulu kunsukwana ezilandelayo nje njengoba ababalisi bebanengi njalo labo bemele behlatshwa
kanyiboni vekwanisa kuti kona vahlave 55% yavavalisi ungakhangela abantu abakuwa kona vahlatshiwe ngabantu abasematawuni la abantu abasemakhaya ngale maruzeva ejotsholo akula muntu ohlatshiweyo umbalisi ohlatshiweyo ungakhangela imiti le yethwa kona kuyahlatshwa engxenye bangakhosa ukuthi bahlatshwe 300,000 people population ya lapha ithi 14.7 something million bayayiqeda nini xa ungahlatshwa ungahlaba abantu 300,000 kumeki sense yini koloko akusebenzi abapreparanga kuhle into leyi amina ngamfuna ukuqamba amanga ngina ebantwini ngikhuluma into engayaziyo ngoba kusasa abantu bazagula bayafela babethi besithi thathwa kona u-MP moyo uhlatshwa so aningeni aniyikhona ngaphandle kokuthi kona mina sengizwisisile kathesi ababalisi kangele uboni orayithi i-two days lezi sanje yinhlanje bayabe sebehlatshiwa ababalisi bonke Akula nje njalo. Akula izinimira kuwenjalo. Baza bebefundisa ababalisi laba.
Qhubeka usefonini mhlonitsha mavhanzi nabamoyo haiwa chinhu hachina kurongeka ichi hanzi handigoni kupinda muvanhu ndichivakurudzira kuti vabayiwe nekuti munhu anomuka mangwana akati di kozonzi ndiwa moyo akamukurudzira kuti abayiwe saka hanzi handidi
haiwa mazi makuku kukuti staizo asi ndanda wana va Robson Cherere sangano re atuzi but number dzavo dzabva dzadona takamirira kuti vapinde muchirongwa saka vanga vatichaedza zvakare chirongwa chedu tisati chapera kuti tinzwe kuti ivo vanoti chii tichiona kuti maticha ndivo vamwe vavapa phase 2 pari kutaurwa apo tichinzwawo vamwoyo vachichema chema asi ndanzwa zvakare zvataurwa nasisifinisi Kachere vari pano vari kutaurawo ivo vakatsigira nyaya yekubayiwa kwenhomba iyoyi yesign of a vaccine regai timbodzokera kuna muzvare Phyllis Kachere tichiti kana ivo mhuri yavo vakakwanisa kunge vachiitaurira here uyezve mhuri ndambonzwa hangu chibvunza ndikanzwa vachiti mai vavo vari kuda kubayiwa asi vamwewo vekunze kweva vanogara navo vari kuti chii pamusoro penhomba iyoyi
Phyllis ndofunga wanzwa mubvunzo wamavha apo hanzi vavakizani vako vari kuti chiiwo ndofunga runhare rwaPhyllis rwadona mavha
aiwa network yekuzimbabwe nhasi inenge ikuti netsei sekutaura kwandaita tangatina varobson chere but nhare yavo yabva yadonha zvakare saka todzokera zvedu kuna mp vedu vari pano sezvo varivo vatichiri navo tombonzwa kuti saka mune ramangwana vachaita sei vachanyanya kuramba vachikwidza here chikumbiro ichi chekuti pave nedzidziso pamusoro penhomba iyoyi kana kuti kwete
MP hanzi namavhelasi mucharamba muchikurudzira here hurumende kuti inge ichidzidzisa vanhu nechinhu ichi sezvo muchitaura kuti at the current rate hurumende haigoni kuba vanhu vakawanda bhozi tokuona kuti iri kutageta vanhu 10 million asi nezuva kuchibayiwa vanhu 2-3-400 saka hanzi muchatsvagawo nzira dzekutaurirana navo here vehurumende kuti vange vachidzidzisa vanhu to start with
isu ticharamba tichingobvunza mubvunzo uwoyo tinoda dzidziso yakakwamba hatidi chinhu chokufungidzira kana kutungamirira vanhu nokufungidzira toda kuti ko vachitaurire chaizvo kuti zvinhu zvakamira sei kana zvichibvira vatidedzere kwayafka pamishonga yake iyoyo vakaigadzira vacho tivabvunze tina vachiremba varimo imomo muparamendi vamwewo takaseenza kumishonga koko yakareba almost 2 years tichitanga kunogadzirwa mishonga iyi so tinoda kuti tivabvunzewo imwe mibvunzo iri tekinikawo vatipure iyo kwavakabva tichavabvunza vehurumende kaakavabvunza tigoti zvichiteedzerai vanhu vakaiti tinzwe kuti zvoshanda sei chii chavaimboita
Qhube kuvambile MP those who've just joined in this is studio 7 and we are on live talk coming to you from the Voice of America in Washington tonight we are talking about the ongoing vaccinations for COVID-19 with 40,000 people having vaccinated so far in the last 3-4 weeks. But that's a far cry, considering that we have a 10 million target that we are chasing. Hulumende uti ufuna kuhlatshwe abantu abangu 10 million. Ukuze umkhuhlane lo sithi hayi usuphelile sesiwehlule eZimbabwe kodwa ngathesi so far nxa sikhangela usokwenzakele since uhlelo lokuhlaba abantu lokhu lolu luqale kunyanga edluleyo 4 weeks ago abezempilo kahle bathi hayi balutsha wanampela abantu asebehlatshiwe 40,000 yingcosana. Amanye amazwe, of course, America lilizwe elikhulu kodwa ngapha ngelanga kuhlatshwa abantu close to 3 million. That's quite something compared to ama 395 ama 200 abantu abahlatshwayo eZimbabwe ngelanga. Nxa sikhangela wona umkhuhlane we-COVID-19, hayi kulezi nsuku ukhanya unganeno mpela usungani uyehla, ngoba izolo kube labantu abangu 59 abatholakale belawo, njalo kubhubhe oyedwa. Kanti ke asebebhubhile since last year umkhuhlane lo ufika eZimbabwe sebengu 1509. Kuthi asebe ihlaselwe yiwo sebengu 36,611. Yilo taba esi ngalo lamhlanje ecingweni silo member of parliament we Southerton umnumzana Peter Moyo. Silentathela izindaba njalo esihlatshiwe uPhyllis Gatsheri. Kanti lizwe njalo umfundisi Eliya ubaba uthande kuzintimkandla ekhuluma ukuthi hayi lanxa abafundisi sebeqalile ukuhlatshwa, hayi yena gaga hlatshwa ngoba uthi imfundiso ulwazi kalukho, kanti abantu abaningi bayadonda futhi bayawudondela umjovo lo weSinopharm ovele kwele China mafu.
It's time for us to also turn to our expert on the ground. We have Dr. Sibiso Ranga, who will be also talking about what he has seen happening here in the United States, where he himself actually came and shared his experience when the vaccination program started. And he shared that he had gone and he had taken the first vaccine because he said he believes in science. Like what the journalist Phyllis Kachere was also saying, that she was attracted to take the vaccine because she saw other medical personnel taking the vaccine at Parenyato, I think she said. So it would be interesting to hear his take on what he has seen happening here in the United States. Sakatanga Tishins Wakuba, Kune, Munyarikani Wedu, Dr. Cindy Soranga, Alvanova, Chiremba, Vanushanda Momuno, Mo America, Umovaka Waniko, Ivari Mumu, Avo Vakatora Nomba, Yekutanga, Imamuno, Mo America, Vashaura, Ivo Kut Ivo, Evane Rubin, Bobekuti, Nomba I, Inoshanda, Uye Gentio, Inokansa Kunge, Chizokubatsira, Ushinga was of Batuanidian, the COVID-19 Kutu Kasha, Wedenda, Unokansa Kuzikira. Asi vachitaura ivo ntunga kuti vanhu vanofanira kuenderera mberi vachipfeka mamask, vachiita social distancing, uyezve vachiita zvese zvinotaurwa paprotocol yeWorld Health Organization yekuedza kuzvidzivirira kubva kuCOVID-19.
Chandingataura tungamiri ndechekuti uptake kuZimbabwe is very low, we need to understand kuti why vaccine yes, Sinopharm is kuita enthusiasm. We know kuti across the world kune vamwe vari hesitant kubaiwa nomba, whichever form it is, whether it's Pfizer, whether it's Sputnik, whether it's Johnson and Johnson, whether it's Moderna, whether it's AstraZeneca. You know, there are now quite a number of choices. But pane vamwe across the world who are reluctant to get vaccinated. So we need to understand kuti what is the problem, what are their concerns, so that we can then, you know, try to explain things to them so they have more interest in the vaccine.
Comparing what's happening in Zimbabwe, in the last 4 weeks, 40,002 people have been vaccinated so far. How would you compare that to what you are experiencing here in America? You are a doctor in North Carolina, and you are very much involved in the vaccination of patients. How would you compare what's happening in Zimbabwe to what you are seeing here?
Tungamili, it's like a joke, right? Because here in America, they are vaccinating close to 3 million people a day. You know, so when you talk about 42,000 people vaccinated in 3 weeks compared to close to, let's just say, above 2 million every day here in America, it's a huge, huge difference. So there must be something going on in Zimbabwe, whether it's logistics, whether it's a hesitancy, whether it's a combination of factors, whether it's the, you know, the vaccine itself that people are not confident about. We need to get to the bottom of what's causing the slow uptake in Zimbabwe.
Okay, thank you there, Dr. Ranga. Hold on, let me bring in my colleague, Marv.
Dr. Ranga, pane zvingaitwa here nehurumende kuti vakwanise kunge vachikwezva vanhu kuti vawane vimbo nenhomba iyi, nekuti tikuona sekutaura kwamaita kuti muno muAmerica tikuona kuti takatarisa huwandu hwevanhu vari kubayiwa huri pamberi zvachose tichitarisawo nezviri kuitika kuZimbabwe.
Hurumende inofanira kuita atingati masurveys kuti vanzwisise in terms of vaya vari reluctant kana vari hesitant kuti vanzwe kuti ma concerns avo ndei. One thing we know for sure is people across the world think ma vaccines aka developed too fast, and also nyaya yekuti are they safe and are they effective. So those are the main issues that people have raised, and then we know kuti there are a lot of ma conspiracies and so forth. So I think once we understand kuti chiri kuita kuti vanhu vazhinji vasada kubayiwa nhomba chinyi, then the government can focus on addressing that issue. One thing I can say is transparency is very critical. Saka in a situation like this where people may not be confident about my vaccine, like when I sign off, I think it's the responsibility of the government, working with Isuzu, my healthcare workers and so forth, to break it down to the population, kuti what is, how was it developed, what are the benefits, what are the risks, if people don't get vaccinated, what does it mean? Because my concern is that life is kind of getting back to normal, but can I just add tabaiwa nhomba, we are going to have more, my spikes, like we have seen by Christmas season. Whenever we have my holidays and they interact more, we tend to see kuti my numbers, my cases are not kwira. So as long as people are not yet vaccinated, we are going to have this virus circulating in the country. So we need to be able to encourage people to get vaccinated as soon as possible.
And before you go, Dr. Ranga, what would you advise chicha mungakurudzira vanhu, because tikuona vakawanda vari kuramba hanzi yekuChina yatidi, asi tikuona kuti ndiyo futi yakatengwa nehurumende yakauya munyika early this week, ndiyo iri kuramba ichishandiswa. Mungavakurudzira chiva?
Chaningataura tungamiri, it's a little bit complicated. I think hurumende in any country, hurumende ndo dziri kudetermina ma vaccines are available. Saka as we know, you know, vanhu vagara vane hesitancy with a lot of my Chinese products, not just my vaccine, but even Bajka and other things, and we talk about Xinjiang and the like, we underestimate how that can undermine confidence in people. So I think people have to understand, the government has to explain why Sinopharm is the best option at the moment. It may, right now in my mind, I think it's a question of availability. This is the most easily accessible to the government at the moment, probably more cost-effective compared to Kunana, Pfizer, Nana Moderna. But I think the critical question that my citizens should ask is, does this work? Is it safe? And from the information that is available publicly, it seems like it's safe and it works. It's effective. in terms of perception, yekuti is made in China. I think that's a problem that the government really has to work very hard on. And what I would encourage the government to do is to have, I think, like things like my town hall meetings, you know, where ordinary citizens can ask these questions about the vaccine, where people who have been vaccinated can talk about their experience so far. And that's the way we should keep asking questions. And what my hope is that the government and the health authorities will answer those questions in a meaningful way, so that the more information the government shares, the more the citizens will get more comfortable. So I think it's a mutual relationship between the citizens and the government. We need to do a better job, because if people don't trust the government, they don't trust what the government is telling them to do or to encouraging them to do. But the citizens also, we can't just say, well, we don't like the government, but that's the government we have. So we have to figure out how to make it work when it comes to the vaccine. Otherwise, we don't have a better option other than getting vaccinated.
Thank you so much, Dr. Ranga. We know Gutima Angama Buda Mbasa Kuzo Taura Nesu, and we really appreciate that. Thank you so much.
Well, thank you. Thank you, Tungame. Thank you for having me.
Indeed. The Mzile Lapo Udokotela Ranga Kuluma Ngokwenza Gala Yongapa eMelika nxa siqathanisa lo kwenzakala eZimbabwe. Unfortunately, the doctor has to run back to work and take care of patients. But let's as we wrap up, let's go back to Honorable Moyo. MP Masi Kangela Amanani Agulezinsuku. Ngichilo ukuthi izolo kuba nje abantu abangu 59 belo mkhuhlane lo then kwabhubha oyedwa amanani akanya asehlile kulezi nsuku abantu ungathi bayazilandela yini iziqondiso zokwenqabela lo mkhuhlane ngokugcwele
abantu kabalandeli lokho mnumzana abantu abayicabangayo ukudinga imali empare makokoba ezitradini lapha bedinga bethengisa ama-juicers and so on. Intando kaNkulunkulu ukuthi abantu bengaguli. Ungaya emfeni kuma-constituency ethu lapha yikho ubona khona ukuthi khona abantu vele lokhu abakulayo. So intando kaNkulunkulu nje ukuthi uNkulunkulu uyazi thina sazi lutho lapha emhlabeni. Ukukhulunkulu uphela ngiyosigcibayo ngoba abantu vele lokhu abalandeli.
Nxa sikhangela ukuthi izikolo ziyavulwa ngokugcweleyo ngomvulo kanti ababalisi abaningi balokhu bengakahlatshwa singabona amanani abantu ababanja lo mkhuhlane ekhwela yini esikolo lapho.
Ya kule ngxaloza la siyesabela abantwana awusoze ukhuthule umntwana loba sokuba unjani ezikolweni lapha yikho kuzaqala khona ukuduka siyesike sazama ukuthi khona sicele uhulumende ukuthi hhayi ligijime kakhulu ukuthi khona livule izikolo la babe nikela amambitshana ngoba ezinye izikolo amatitala lithele ngabayi khona ngoba basafuna izimali zabo. Uzabona ukuthi khona ama-private schools ikho lapho kuzabe kubula ama-teachers. Lezi zikolo zekhansini ezikahulumende leko akula teacher obesesikolo le bayazikhulumela ama-teacher ukuthi asiyi. So kutho ukuthi khona abantwana bazathelelana khona ngale uqalise futhi ukuba ludubo loluyana esake sabuyenza ekuqaleni sabatshela hhayi lingavuli izikolo bayenza inkani abantwana baqalisa ukuba ukufa. Kwaba yihlahla ukuthi khona bengafike bebaningi kodwa sibona siza kuba lodubo siyesacela ukuthi khona asivuleni i-second term ngoba kade sikhangela abantwana baza kuyafunda emabhoda kahle wafunda 1 week sebevula futhi sebevala futhi sebesiya kuma-holidays uyekhulelela ama-holiday amaningi akusebenzi lutho izo wikuti njava njua kora bale mkani kama nadeni.
Mm-hmm. And we must say that we reached out to many teachers, several teachers, and even the men of cloth, abakhokheli bamasonto ayibengabambeki abanengi. Mav, unemuvunzo for Honorable Moyo.
Pane zvavakuita here kuramba vachitsimirisa vanhu kuti kunyangwe hazvo kuine nhomba yeCOVID-19 vanhu vanofanira kuramba vachiita zvinotaurwa neWorld Health Organization vari kudzidzisa here vanhu vemudunhu ravo?
Hanzi panyaya yedzidziso yekukurudzira vanhu vekuconstituency yenyu kuti varambe vachiobserva maprotocols, masocial distancing, vachipfeka mamask. Hanzi munombovakurudziravo here, Honorable?
Tinovakurudzira chaizvo. Ukatarisa marimwe zuro ayo tatine nhamo mukonsesi momweya ndakaenda, vakawana pakazara vanhu vasina kana mamask, vachimhorosana, vachiagana zvikuru. Vanenge vakamwa misombodhiya idambudziko. Unova vachikutaurira kuti haiwe kusi kufa ndokupi ndirinovha kudai, havana basa razvo izvo. Asi tinotaura vamwe vanoteerera, vamwe havateereri nokuti kune zvanqondo zvagara zvikuva munyika.
Konye musombodhiya iyo yemadrugs, I've recently read many stories kuti nyaya drug abuse yanetsa muZimbabwe yatekeshera. Yakamira sei?
Muno muyakatonyanyisa. Ini mukatarisa muconstituency mangu ndoo mune vanhu vakawanda ndoruwati. Mukatarisa ndine part of Mbare nerugare, ukaenda ikoko kune kwazvinobikwa unonzwa kuchiva chitoo unovabvunza kana kuona vachaka vachangorwa vasatanyatsoja kuti muri kuzitenga kupi. Vanokuudza kuti totenga pakati pakati, zvinobikwa nefetaraiza nesadza rakaora rine kubuda stimu. Jehovha, tinomwa izvozvo, ndo zvichipa zvatinowana. Unowana kuti neunoshanda chaiye chaiye hakudomwa zvimahilicit drugs izvozvo zvinouraya munhu kana chinya fetaraiza.
Yeah, that's a big problem. Manje, kulama rehabilitation centers yini lapho abantu abangadinga khona uncedo nxa umuntu ethe wananzelela ukuthi hayi ule problem yama-drugs?
Khona pha kuconstituency yami ukhona uMnumzaba Makwavarara ulayo. Kodwa ungazvida kungeni indleko dzakona kuti kona kuti muntu aye kona kufunakana imalini, uzathola ukuthi kona abazali abaninga vake vavayenalisa ukubhadhala nezvezimali. Kule ngxaba noza na akula abaningi bavele awesebae. Ungabona umuntu segula ngalo ngaya kwenye isonto khonapha kuconstituency yeZCC, ntona abantu abathi bayahlanya bekhona ngaya le behlaziswa. Uludubo, inkalakada yodubo, kabe sokufuna nje abantu. Khathesi sizamatheories abaningi abayunivesithi, tatani uchago bengulube sibanike banathe abantwabenu. Abanye bathi ungamnika kulu uyafa. Akusazwakali ama-rehab centers silayo khona, kodwa kuyadura. Ndleko zangkhona mnumzana ungeke wayibhala.
And that's unfortunate. Give us your last word, Honorable Moyo, on the vaccination program.
Maybe if I may just chime in there, Antunga.
Honorable, hold on. My colleague has a question. Mav.
Has he seen an increase in the number of people taking drugs due to COVID-19, or the situation is as before? Vari kuona vanhu vari kutora zvinodhaka izvi vawedzera here panguva ino yeCOVID-19 kana kuti zvakamira sei?
Anzi panyaya ma drugs mungati uwandu wakura here we vanhu vanotora zvinodhaka nechikonzero checovid.
No, noti nechikonzero checovid. Chikonzero chikuru hurova nokushupika kuri kuita vanhu. Ukatarisa vanhu vanozosvika mukurwa ma drugs aya vazhinji vacho hurombo soro unorida.
I am Tungameli Nkomo.
And I'm Marvelous Mtlanganya, who are broadcasting from my home in Washington, D.C. due to COVID-19 or the coronavirus.